Mugwaro rakatorwa nehurumende yeBotswana kuburikidza nebazi rezveutano. Vana vechikoro vari kuda kudzokera kunyika dzavanodzidzira. Vanhu vari kutsvaga rubatsiro rwezveutano uye vanenge vaine hama dzafa vanotenderwa kudzokera kunyika dzavo. Muzvare Hana Ramuroho, avo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi, vaudza Studio 7 parunhare kuti ichokwadi kuti kwatorwa danho rakadai.
But since March and Huanangja lockdown, people have been across the country, movement also just throughout.
Kubva mumwedzi wakurume apo pakavharwa nyika, vanhu vazhinji vange vakasiya vakadzi nevana kunyika dzavanobva, vange vasingakwanisi kuenda kunovaona kana ivo kuti vauye muno. Saka danho iri ratorerwa kuti vanhu vakwanise kunochema hama dzavo kana vashaikirwa.
Botswana yakavhara mabhodha ayo muna kurume gore rino senzira yekudzivirira kupararira kutachiwana kwecoronavirus unokonzeresa chirwere checovid-19. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine bhizinesi rekuruka vhudzi mudhorobha reFrancis Town, muzvare Christina Zvinavashe, vanoti danho iri ratambirwa nemufaro.
Zvichitori chironda mahana dzedu kurwadza kusanoviga hama yani yangu, but ndaitodaono wigohani mai wangu, but zvakatadzika. Ezvinezvo pazasunungurwa takunzwa kufara, ndono wigo hama yangu iri panext draw kana wandaiziya kana Shamwari.
VaTerence Machongoto vanoti chiitiko ichi chinoratidza kuti kuvhurwa zvizere kwemabhodha enyika iyi kwave pedyo, izvo zvichaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvinorarama nekutenga nekutengesa zvivane chouviri.
Ndirofunga kuti maitiro aripo kuti vavhure mabhodha kuti netsu tikwanisewo kutoenda kumusha timboona hama nevabereki, kungatibatsira pazvinhu zvinofana nekuti bhizinesi redu iroro rekufamba rekutengesa tichitenga tichiita zvinhu zvese tinokwanisa kutomukawo todzokera pachi papozishini yetu.
Nyanzvi munyaya dzekufamba kwavanhu uye vari mudzidzisi wemutemo paGaborone University of Law and Professional Studies vatifadzwa Matambo vayambira vanhu kuti vanofanira kutevedzera mitemo yeCovid-19 kuitira kuti uwandu hwavanobatwa neutachiona uhu husawedzere.
Panya yeutachiwana hweCovid-19 ndeyekuti zoni chirwere chitoripo ende vanhu vanofanirwa kutozvaira kugara nacho. Mutemo wachona uripo weCovid-19 chokwadi ndechekuti zoni unoshanda mupanyaya yekupreventa, yekuti zoni chirwere chachona chisanyatsokufamba nenzira yangachifanirwa kufamba nazvo.
Svondo rapera, hurumende yeZimbabwe yakazivisawo kuti ichatanga kuvhura mabhodha zvishoma nezvishoma kubva musi wa1 zvita kune avo vanofamba nedzimotokari dzavo nevanofamba netsoka chete. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakatora danho rekuvhura mabhodha zvishoma nezvishoma senzira yekuona kuti vashandi vezveutano vane zvikwanisiro zvekubatsira vanhu vakawanda here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.